manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 19 2020 makatirira go studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus.
Saka ndanga totadza kufema, totadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo, you know, mataya kunge huri kutoita kunge munhu safe aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvese.
Pona kuriranwa nyoka menyu pakati petanzuru nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vazivisa kuti mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba awedzerwa nemamwe mavhiki maviri kusvika musi wa 3 chivabvu senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. VaMnangagwa vati zviri pachena kuti mavhiki matatu avainge vatara uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hutori kuwedzera. Vatiwo Zimbabwe haisati yazadzikisa zvose zvinoda kunzi zviitwe ne World Health Organization kuti vanhu vachinzi vatange kubuda mudzimba dzavo. Bazi rezveutano razivisawo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus wawedzera kusvika pamakumi maviri nemashanu mushure mekunge mumwe munhu abatwa nechirwere ichi kumaNicaland. Asi pane vanhu vaviri vari kunzi vapona kusvika pari zvino. Vanhu vatatu ndivo vafa nechirwere ichi. VaMnangagwa vati havo vemakambani emigodhi vanofanira kutanga basa mushure mekunge vashandi vose vavhenekwa. Vatiwo makambani akakosha munyaya dzezveupfumi anofanirawo kuramba achiita basa. Vaenderera mberi vachiti bazi rezvemagariro evanhu richabatsira vamwe vave kunonga zvose nemuromo pari zvino. Vanhu vakawanda vari kuudza Studio 7 kuti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo vasiri kukwanisa kuzviitira mabasa. Ngatinzwei mashoko avaMnangagwa atatumirwa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown that were recently announced by World Health Organization. Guided by these realities, government has decided
tawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kwemavhiki maviri
by a further 14 days. That means the national lockdown, which would have
tatsatsadzikisa zvose zvinodiwa kuti tirwise chirwere checoronavirus.
Another 2 weeks up to 3rd May 2020.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ko zvaitwa izvi zvinobatsira here? Tabata mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka.
Tinozvitambira zvaitwa nemukuru wenyika zvekuwedzera mazuva lockdown munyika medu. Nekuti tinofanira kutarisa kuti takambopindire chimu nhau yekuta lockdown. Nhau yatakapindira mulockdown ndemekuti tikuwane nguva yekukwanisa kurwisa chirwere checovid-19. Zvinoreva izvokuti tinofanira kunge tichiwana kuti vane chirwere ichi tavatesta. Vane chirwere ichi tavatsaura kuvaisa kune dzimwe nzvimbo tadzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. and also zvipatara zvedu zvave ready kutambira varwere vanenge va vachida kuti vapinde muzvipatara. Pari zvino tikuona kuti Wilkins tokugadzira paranyato tokugadzira St Andrew kugadzirwa zvichireva kuti maningirini edu ave padhuze kuda kuti ave ready kutambira varwere. Saka pari zvino hatikwanise kuti kurumbidze kuti tibvise. And also tukuona kuti chirwere ichi chakutapurirana hachangobva kuti vanhu vari kubva kunze kwenyika chete asi kuti chi even muno muti akutapurirana.
Ndezvipiwo zvimwe zvamafarira pamashoko avataura?
Chakafara ndechekuti pane zvimwe zvaopenwa kuti nyika isafe nenzara, mining yaopenwa. And also manufacturing and zito, and then my essential service and ano continue. Izave kwa tiri wanwe Zimbabwe kutiti, pane zimwe zimwe zwa tufana kutiti tambire, zunege zwa etu kwa zwakanaka. And then tunofara nene kutipata uru wanyaye kunzi, hakuna vanana chiremba, vanana mkote edu, vachange vachishanda vasina zvokudzivirira. Tanzwa kuti vati vacha gisa mari kuti vanana chiremba vedu, va protect kuti ndo zvatinokumbira kuti kutaura uku ngakuchiitwa action tuone zvichi mari ichiendeswa ana chiremba vedu achipiwa zvekuti vaita se vakwanise kurwa nechirwere ichi. Hatiri kuti tiwanike tichiluza ana chiremba vedu.
Dr Brighton Chireka vanga vachitaura vari parunare kuBritain. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemashanu. Vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nechimwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ichi wadarika mamirioni maviri nezviuru mazana matatu pasi rose. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana nemakumi matanhatu. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru zvitatu nezvipfumbamwe. Muzvare Betty Makoni avo vakavamba sangano reGirl Child Network vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vari kuBritain. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvashaya kuBritain nenyaya yekuda kwechirwere checoronavirus ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Betty Makoni.
Inini kutanga musi wa 3 March ndakangotanga kutonhorwa miri wangu ndichitemwa nemusoro zvakaoma asi ndakambenge ndati pahuro pamba chiti pakandibata poita kunge pari kuvava zvekuvava zviya zviya asi ndichingotora neibuprofen ponyara. Saka ndakangofungwa kuti hai fluo. Saka matangira angu ndekungoti miri wakazongwe ndichingoti ndikangobva kubasa nongosvika ndoita kunge munhu uya ari kuda kukolapsa kuneta miri wese wangu wakangoneta miri wangu. Saka ndo matangira andakaita mbandangoti ha pamoi flu munozi andamboisa zvekuti corona of course ndandanzwa mumanyuzi
asi pamakazotanga kunzwa kuti padai ichi hachisi chikosoro chemazuva ose izvii zvanga zvaakuitika.
Zvaakuitika ndezvekuti ende ini ndiri munhu wekuti handikosore zvingokosora zviye zvingoti ndaita chikosoro. Saka pandakazoona chikosoro ichiita kutoenderera zvekutongoenderera zvekuti ndinokosora zvekukosora zvezvi nepekuti pahuro paipai pamba pachiita kunge pari kuramba pachidzika uchienda pachese. Asi Thursday musi waThursday kuna na 16 March uku ndo pandakazotadza kufema manje ndangoerekana ndati ba kuita kunge pahuro pangu pane kombrita. Ndo pandakabva ndangotanga kuti ndatadza kufema kwakufonera chiremba wangu pano padhuza vanditititsanangurire zvese pafoni bvangoti hai korona. Saka mbandangovhunduka kuti ha korona ndochii. Saka ndobva ndazonzi ndifonere NHS 111. Saka ndandatotadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo mataya ekunge uri kutoita kunge munhu aisa sefi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvezvi. Ndopa ndakatoona kuti inga urwero wakato masina ndato pinda mself isolation in the paper in chimbo chima minor symptom saka ndoma itikira zvakaita ndakatanga kupupa nge munhu ari kupupa furu
saka apa makazo rapwa sei pana ana chiremba vakauya here kuzokutorai kumba manje
zvakazoitika ndezvekuti ndafonera ku NHS 11 kuyakuya vakabva vangoti ambulance nokuti ambulance inongoya ine zvese zvakangokwana vaine maoxygen avo maswabhavo zvese saka vakangondoona ndiri pamba because ndandatozvisa self isolation man ichichi musi wechina manje saka vachisvika ndokuona inga maoko ari kutongochinja nezvimwe zvinhu but vakandiona vacho vakanditi handisi kesi hangu yekuti ndoenda kuhospital votora matesti omboenda ndakasana ndichitongofema zvakanaka but ndatongoti garei garei manje ndopa zvakatanga futi kuzarirwa kuyakuya hakwa kutouya hevhiyevhi saka nesaturday ndopakazofona chiremba achiti hano tine matest results ari positive saka taakukuisai paantibiotic asi hamusi munhu wekuti unokwanisa kupinda muhospital zveventilator aiyo nokuti uri kutaura nokuti ndanchitiri kutaura nandiri munhu wekuti ndikafema zvombotizii ndikafema zvotizii saka pandakazonzi emergency manje kutumirwa antibiotic vakuda kutreata yevanoti secondary infection yakabva yasvika pafamasy pedu yakauya through Basildon hospital ndiri pamba pana ndokupiwa antibiotic it was a heavy dose ndopandakatotanga kunzwa gararwa manje raakubuda kubuda kubva pachesti papapa pakuita ngori kubuda madziwa ero ndopandakabva ndotangisa kufema saka ndorombo randakangoita rokungoti right time ndakangowanawo mushonga uri right nguva iyoyo chiremba anga achiita mavideo assessment ake ndakaita raki stereki because akatanga kutambira foni yangu yeNHS 11 akazviona kuti kufema kwangu kwangu sisiri right asi ndanditori munhu anga achitori nani compared nevaya vaikutoti kutofema anga asatofemi vakangotaura chete vakauya kuti hazipati zvapinda mapapu chiri pachesti panapa chesti ndoo yanga yaitwa infected kunyanya
muzvare Betty Makoni avakavamba sangano reGirl Child Network vachitaura vari parunare kuBritain vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa muHarare vari kuchema-chema nekupwanywa kwenzvimbo dzavanotengesera kuMbare neHighfield hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo asi tabata meya weHarare vaHebert Gomba
so taseta timu iri kuongorora kuti zvaitwa zvabvumidzwa nani ndinokudzai kuti kanzuru yaane nguva isingamite saka haina chayakaautoraiza sesito Farare
asi kava Gomba pose pafa munhu apa ashaike muroi hapana here mamwe mapazi ehurumende kana kuti vaya vanonzi joint operation command kana kuti joko vanogona kunge vati izvi zviitwe
but handikakwanisi kupindurira mamwe mapazi anoona nezvesecurity mukati menyika mandibvunza nyaya yejoko handikakwanisi kupindura kuti joko yakarongei yakamita ikaitei but chandinonzwisisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kunge isina kuita decision asi kunogona kuitawo mamwe mapazi anenge ari mukati menyika kana muHarare Metropolitan Province vanokwanisa kunge vane urongwa hwakaita
saka sameya muchaita sei kubatsira vanhu ava
chandingai kutaurirei pari zvino ndechekuti seguta reHarare ndapa town clerk wedu yatingati runyorwa rwokumuti aronge pachatengeserwa nevanhu zvabviswa izvi misika yenge ichizorongedzerwa nevanhu kana vakutengesera kana COVID yapera naizvozvo ndakumbira tangula kuti vanhu vasatambudzwe zvakanyanyisa vatsvagirwe pekutengesera pakanaka ende ndinovakumbirawo zvakare kuti kana vachinge vaudzwa nekanzuro pekutengesera ngavaendese ipapo vanotengesera ipapo vasaende kunotengesera nzvimbo dzavasina kunge vakataurirwa nekanzuro yeHarare ende izvi zvichazviita maringe nedonzo redu rekubatsira varombo vanotambura nevamwe vanenge vasangana nematambudziko akaita seiwaya
meya weHarare vaHebert Gomba vachitaura vari parunare muHarare sezvo chitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mukuru rimwe sangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai
Nezuro apo nyika yaipemberera zuva reindependence kanzuro yeHarare yakaparura chirongwa chokuenda kundodestroya mamarkets ekumbare panotengesera informal traders kumbare saka zvakangoitwa izvi tisina ruzivo kuti zviri kubvira nekupi tichiri mukutonyunyuta neizvozvo zvakaitwa nezuro nhasi taona vachimhanya kuenda kwamachipisa uko vari kubvarura barura panoshandira mainformal traders so nezuro yanga iri kumbare nhasi ndepa machipisa tiri kushamisika kuti zvinoitwa sei izvozvizvi zviri kufamba sei chii tanana kusvika pakuoma moyo kudai sei sevanhu munyika muno
tambonzwa meya weguta reHarare vanenge vari kuti ivo izvi zviri kuitwa nehurumende ndekuti pari zvino masimba ese aendeswa kuhurumende ndozvamuri kunzwawo here
isusu hatigoni kuzviramba kana kuzvibvuma zviri kutaurwa nameya but chokwati chatingoziva ndechekuti mota dzataona dziri kuuya dzinenge dzine mapurisa ekanzuro probably madirectives achona vari kumawana kuhurumende sezviri kutaurwa nameya but vanhu vari kuparura chirongwa ichi vatiri kuona mapurisa ekanzuro so far kuda meya vane mamwe maziviro atisiri kuita isusu semaassociations anoshandira mainformal traders tanga tisina ruzivo nezvazvo saka hatina information yakazara kuti then kana iri hurumende zvinenge zvichitoreva kuti hazvisi kufamba nenzira yakanaka nokuti zvinhu zvatinofanira kunge tichiziva onai vanhu vasati vatombowana kana even mari dzacho dzinofanirwa kubva kuhurumende yacho kuti vaone kurarama yoenda futi yondoputsa zvinhu
mukuru wesangano revendors initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamwe wadzai vari parunare muHarare mutori wenhau webepanhau redaily news gift piri ashaya nhasi mangwanani kuchipatara chehealth point kuavondale muHarare piri anga ava nenguva yakareba achirwara vatori venhau vakawanda vati vari kushushikana zvikuru nerufu urwo Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri eZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondo rega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuteereri mukuru westudio 7 chizvarwa cheZimbabwe ari kuSouth Africa uko vaDonald Mamboma ndabatira Mamboma kuti tinzwe kuti vari kurarama sei kwavari kuSouth Africa uko panguva iyo South Africa iri pakati pechirongwa chelockdown icho changa chifanirwa kupera chinapfuura asi mutungamiriri wenyika iyi vaSiro Ramaphosa vakaona zvakakosha kuwedzera mazuva pachirongwa ichi ngatiendei kuna Vamboma kuitira kuti tinzwe zvizere Vamamboma ndinomugamuchirai muchirongwa chedu maakadini
ndinofara mukoma naiti makadini wenyuko
aiwa tirinani ndimika muri pakati pechirongwa chelockdown kusouth africa uko tinoziva kuti chirongwa ichi changa chichifanirwa kupera chinapfuura asi mazuva akawedzerwa nemutungamiriri wenyika yesouth africa vaSiro Ramaphosa tiudzeiwe kuti chii chakaita kuti vawedzere mazuva aya
chakaitika mukoma ndechekuti vakatarisisa nehurumende yavo vakaona kuti denda rechigwere ichichi rarasika pakati pamazuva makumi maviri nerimwe ranga vagara pakutanga saka ivo ongoro yavakaita ngekuti vanenge vakaona sekuti hapana kana shanduko nezvakanaka ndosaka vakazenge vakuwedzera mazuva zvimwe vhiki mbiri pamusoro nekuti vakaona sekuti kuda vakakatirika kuti vanhu vapetere kubasa zvichiita dambudziko rokuti vanhu vakasangana-sangana chigwere chachinogona tozonyanya sekuti tarizochikondera kunogona kutoneka
tichiona kuti pachine vanhu vakawanda vari kushaya kusouth africa uyezve vari kubatwa chirwere ichi checoronavhairasi nemaondero enyu mungati mazuva aya achawedzerwa zvekare
maonero angu zvino ndinoratidza kuti zvichaneka kuti vawedzere ivo vanogona kunge vachida havo vehurumende asi kuti vawedzere mazuva apashati nesei nokuti ndinoona ndozvembatira pane nyaya dzekutanga vakutoiswa kumatare dzimosa nenyaya yevamwe ndazvo dzidoro ritengesiwa ndazvidoro ritengesiwa changangu kuna kuita nile kuti vai tosile vanhu vasashia vashoma masekta akasiyana siyana mulango wakutangazisa kakati wakutoti ikumaini vakatoigaira aukwasasani kwaio parika low capacity.
Muri kurarama sei kusouth africa pari zvino?
Vanhu vari kuchema mukoma maichi jara vanhu vari kuchema asi hangu ndanakangu femekwa ndakandakangounganidzawo kamari kangu kakasikapo hangu ndinacho aindataura neshamwari yandiudza kuti iri kurarana nechingwa nedrink
Zvara zveZimbabwe zvinogara neSouth Africa imamo vadzidzi vari kuita mabasa emaoko. Pane zvavari kukwanisa kuita here kuitira kuti vawane mari kana kuti vawanewo michana yekutenga chikafu?
Michana yose ndiyakavharwa kukoma maiti nekuti hauna kwaungaenda. Kutiwa mabasa anengatinga kuitwa muno musi watamataura zvino kutiwa mapepa anengatinoita vakawanda saka vazhinji havana kuzokwanisa kuita mukana wekupinda mabasa anenge ane mapepa kuti kana usiri kubata vari kuda kubata.
Takaona mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachiti vachange vachiita iyo yavanoti mobile testing. Kwamuri kuRustenburg mati masangana nazvo here?
Kujangiri mimi mchele wa lazima na tupete tega nini shini mbele kete kaka kuna kuku zangu kete kwa shamba ni angu kwa shamba kuna kuku zangu au ya angu kwa shamba kuku kwa kaka kuna angu situasi kuna kuku wa shamba kuna kuramba
kwa njia chikana na wama mboma tichipeta chirongwa chedu nda chikumbro kumu kande macho kwa inyo kutensira kune mori ya Zimbabwe
ya ndingangu kuti wana ngose Zimbabwe ndasi mshinge ito buda mbuda mshibere cha chungu ki kani naka wale kwa sekasa kala sadari kangani kwa jeo chika mbu tangana hizi mata mbi kata mbi kwa njia mbi kwa kata mbi kwa njia 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 mbi kwa njia.
Aiwa, achakunza zvakanaka vamambo matino tenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, nakenda kwamuri chaizvo mukoma maichi muuye muone zvakanaka mugare kure social distancing ikoko kuAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa T-Connection nemuineni Mike Hove 8 to 9pm muri yeZimbabwe panapa panepfenyuro yeStudio 7 musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose zvisinei muri yeZimbabwe. Ngatisanganei pachirongwa T-Connection. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @bigmy3bigmyke3 ndiwe username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri yeZimbabwe nguva yangu ndiye adyanana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove tosangana nemusechipiri bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba. Jesu simba rangu simba rangu Jesu simba rangu unondipa simba.
Maneru vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, tinozangana zve muchikamu chedu chezvechitendero. Tichingori takatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, chirwere chakonzera kumbomiswa kwekusangana sangana nekuungana kwevanhu, izvo zvaisa musengwa mukuru pavatendi vanofarira kunamata vakaungana. Nasi tina mufundisi Fatima Garikai ve United Methodist Church Harare Inner City kuti vatiudze mafambisiro avari kuita zvinhu panguva ino.
Reverend Garikai, muri kuzvifambisa sei mukereke menyu?
Pakangotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti tisange tiri kuungana, takazvigashira saizvozvo tikatanga kuungana tiri mumaboka edu madiki madiki atinoti masection. Izvozvo takazviita musvondo rimwe chete. Svondo rakatevera hatina kuzokwanisa kuzoungana mushoma watakanga taisa. Takazonge takungoitira tiri kudzimba kwedu kwatiri kupota tiri kuparidza, tiri kuita malive streaming ariko nekupota tichiparidza kuburikidza nemawhatsapp iwaya, kupota tichiisa pamafacebook zvakare. Maboka madiki yakafanana nevakomana nevasikana, masi maine varume vese chatirikuita kungoendesa zvidzidzo kungoendesa nema nemharidzo mumagrupu avo avakafoma ndizvo zvatirikufamba naizvo mukati mekereke medu.
Vatendi venyu vanofungei nemaitiro aya sezvo vanga vajaira kuungana pamwe chete sekutaura kwamaita?
Ichokwadi vawande kuti mukati menguva dzino ndinodaira kuti vatendi vakawanda vakabatikana nekuti hatisi kusangana. Ndodaira kuti zvinhu zviri kunetsa nekubatikana zvizhinji zvimwe zvese tingaregedze kuita, asi munoziva kuenda kunoungana zvinodaira kuti kunokanganisa zvinhu zvakawanda. Nekuti pataipota tichienda kunoungana munguva idzodzo sevatendi munenge muri kupanana kuzekuridziro kuti munhu akaremerwa akasangana nevamwe anowana kusimudzirika odzokera kumba kunzwa zviri nani. Asi zvinono kuti hatichakwanisa kusangana, ndinodaira kuti vatendi zvinhu zviri kuvashungurudza. Asi chandinonzwisisa ndechekuti haisi nguva yekutanga iyi kuti vatendi vatadze kuwana nguva yekunge vari kusangana, yekunge vari kunamatira vari mudzimba. Tikatarisa kunyangwe nemushoko raMwari munguva dzino dzekutambudzika kwaJesu kwanga kuri kuitika, patanganga tiri pandiri kufara kuti Mwari vakatiwanira mukana wokuti tipinde mukutambudzika nguva yaJesu paari kutambudzika. Munguva yekutamata, munguva yedu yatinotarisira kuti yanga iri nguva yedzikinuro. Saka chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takawaniswa nguva yekunge tiri kunamata tiri mudzimba dzedu idzodzo tinda nemukati nekuti pane zvavanenge vakuda kugadzisa. Saka ndiri kufunga kuti vatendi ngavachimbogashira kuti Mwari pane zvavari kuita. Zvatinodaira kuti mushure menguva inoi pane zvakanaka zvatichaitirwa naMwari. Kunyange ivo Jesu Kristu vakuenda vanotosiya varayira vadzidzi vaJesu nekuda kwekuti upenyu hwavakanga vasara nawo hwakanga hwaakutyisa, vakati chiendai kuJerusarema. Kana maenda kuJerusarema, musabude muJerusarema kusvikira mazogarwa naMweya Mutsvene. Saka ndanga ndiri kufunga kuti munguva ino yatiri kurarama inoyi tiri munguva yakafanana nevadzidzi vaJesu pavanga vari muJerusarema, tikwanga kuine zvinotyisa zvanga zviri kunze. Zvandanga ndiri kufunga kuti izvozvo zviri kutyisa zvekorona zviri kunze ngatimbogara mukati, asi tozobuda kana Mweya Mutsvene uchinge watigara taakugona kuenda kunozvimiririra tozobuda. Nguva yekubuda ichasvika, saka ngatimbogarai tichiteerera nekuti hakazike kutanga kuti vanhu vanombovharirwa mukati vazviita.
Nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichikuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa coronavirus. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus. Pona kuranwa nyoka mhenyu pakati pekanzuro nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku izika disenda bakuvi.